tsadzi dzazvino zvakawanda chaizvo. As you know, takabhagachira maguta makuru nemadiki, marural local authorities, which compare very well nezvedu zvekumusha. Saka tadzidza zvakati wandei. Kunyanya-nyanya aspect yandakuona kuti vanhu vanosudziridza nyaya yebusiness. Isusu tinotarisira local authority kumusha se iripo kuti ipe service kuvanhu. Icho ndo chokwadi chacho. But iwo unozoona kuti vanenge vaine imwewo yandinga ti kana kuti kambani yakamira imomo mulocal authority ini yavanosenzesa kuti awanikwe mari yekusapota local authority. And kazhinji kacho most of them dzine kambani inenge ichiita zvebusiness inove ndo inenge yakatokururisisa. Dzimwe nguva vanotopawo zvikwereti kune makambani vari imomo zvinove zvinobatsira kuti vanhu vaone mabasa. Vakaona kuti business iri riri kushupika vanopa kana njere dzekuvabatsira kuti vakwanise kufambira mberi. Ende chinhu chandiri kuona chinogona kutibatsirawo isusu tikatarisa malocal authorities edu kubva kuengoro yakadaro.
Munoona zvirongwa zvamakadzidza kuno kuAmerica zvichizokwanisika here kuitika kuZimbabwe tichitarisa mamiriro akaita upfumi hwenyika pari zvino?
Inini ndinodavira kuti zvinokwanisika hongu. Tiri nyika diki, tine ikonomiwo ichiri diki ende uye ichiri kusumukira iyo vapa mberi. But zvinonetsa ndaona zvakangofanana, ivo vane recession yakakura chaizvo iri kuvadzoserawo kumashure vachikata mabhajets zvinogona kutopfuura zvedu in percentage terms. Saka sekuona kwangu tinokwanisa kuzviita muchidimbu chishomawo but tichiita zvinoita kuti vanhu vedu vabatsirikana.
Pane nzvimbo dzamakashanyira pane vari kuti ivo vachazoda kushanda nemi here madzokera kuZimbabwe, uye sezvi zvamuchanopakurira vamwe masvika kumusha?
Yes, nyaya yetwinning inyaya yatachitaura kwese kubvira iko kune macounties avo anongati ndo makanzuro ekumaruwa nemumadhorobha maurban councils inyaya yatachitaura. Ende ivo kudavira kwavo ndekwekuti yes, vanoda kusenza nezvo chaizvo. Chasara kuti manje tichinyorerana maMOU acho nemapepa acho kuti zvichifambira mberi. Saka tichange tichitaurawo nevamo nemalocal authority vakasara kumusha tichivapo mazita nemacontact details emalocal authorities ari kuno avanogona kusenza navo.